Abusito, aquí en la noche desde Sibemona, Zimbabue, en el corte y Rosin, Maris de Tangachitambira, Pataka Negotiator 24, Maris de Tangachitambira, Dangazin in US dollars. Tangachitambira may be a minimum of $500, and $500 it was in US dollars. So right now I want to get a $500 idea to keep them by you. You can put the sale of my US dollars margin, of which my US dollars are charged or anything. Bank said you are pushing a Mario, the $500 that you send it. It's now $80 to get a quick convert of my US dollars because it's too strong. Of which I bond not now. I reach about to the and then my minister, my good minister, Mr. Mavima, is saying, no increment for teachers. Not about increment, really.
Munoti ne mashoko ava mavima iwaye kuti hakuna kutariswa kwemari dzamunotambira kuchaitwa.
Ipapo pari kudzirwadza zvingereti. But still tiri kungoti even if vakada kureviewa tikati tiri kuti reviewei mari yedu ikai vakada kuireviewa in bond note haina zvainokuitira. Market yedu iri kutaura US dollars. Sakadai zvaibvira. Bonds noti yayo yavamo kana vachikwanisa kuidzorera paya paya takapromiswa namangu zvekuti it's one as one and ikatadza yauresign ndopatikuda. Ivo kana vachida kutipa mari yedu ngavatipe in US dollars. Kana vachiireview ngavaireview in US dollars. Vakaireview futi in bond not even ndikapiwa 1,000 rand handingati ndikupiwa $5, $500 ne $80 ndinzi ndikapiwa 1,000 ndinechine 1,000.
Zvino sevarayiridzi muri kuti zvoitwa sei kana vakaregedza kuteererawo zvichemo zvenyu zvii zvamuchaita?
Sevarayiridzi tikuti isusu hatishuviri zvachose kurega kudzidzisa vana nokuti vana vatiri kurega kudzidzisa havasi vamangunja havasi futi vaminista vaminista futi vanotaura on behalf of the finance minister kuti havasati profesa havasati vataura nesu pamwe pamwe vane zvavanoda vavo kutipa but ivo vatomira vakati aiwa imamwezeri saka tachingoshinda kuti dai zvabvira hatidi kusvika patinoregera kuticha vana nokuti we know kuti vana vatiri kuregera kuticha havasi vavo. Vana vebest other poor land vari kushupika. Vana vari kuresoluta into prostitution. And the prostitution yacho tari kupiwa chacho it's next to nothing. And at the end tiri kureva kuti generation yekutevera hakuna tiri kusvikepi.